takaita mamiting anokwana kuita maviri tichida kuzama kusarudza achasanobata chigaro chemutungamiriri weguta. Tikatadza kukwanisa koramu kaviri. Zvino mutemo unozotendera minista kuti vagadze kana kuti vadome vari ivo kuti guta risave risina mutungamiriri. Saka ndozvakazoitwa naminista musi wa28 vachinyora tsamba vachindigadza kuti ndive acting mayor kusvikira nyaya dzavamafume nava mukunguma dzapera.
Saka makatanga kushanda riini kutora chigaro ichi?
Chigaro ichi ndingati kunyatsotanga kushanda ndinotanga mangwana. Svondo rineiri kuuya kwachakaita tsamba yakatozoya kusvika kwandiri nezuro. Kunyange zvazvo yakanyorwa musi wa28 asi yakasvika kwandiri nezuro. Saka kuvepo kwayo kwaakutisunungura zviri pamutemo kuti tichiita chekutanga ndechekugadza town clerk kuitira kuti mamiting ekanzuru achitanga kuita. Pari zvino kanzuru iri kungofamba isina mutungamiriri, iri kufamba isina town clerk anova ndiye munyori weguta anoona kuti mabasa ese afamba sei.
Vamwe vanga vakutyira kuti hurumende ine urongwa hwekubvisa mameya ebato reMDC Alliance vachivatsiwa necommission inenge ichifanofambisa basa muHarare. Munotambira sei kudomwa kwamaita kuti mufanobata chigaro muchibva zvakare kubato reMDC Alliance?
Maonero angu ndeyekuti pari zvino hurumende haisi kuda zvekurwisana, iroda kuti tishande tese. Hongu zvinowanikwa mhingamupinyi zvinenge zviriko, asi itarisiro yangu nemaonero angu ekuti pari zvino tine kusanduka karipo. Zvaimboitika mazuva apfuura kana matema apfuura ndeyekuti dai tiri kutotaura zvimwe iye zvino, kwekunzi chere mumwe chete chaiye akangobatwa nemhosva yekunzi waita corruption kanzuru yese yatoora yaitobva yabviswa. Asi toda kutenda kuti iye zvino anda new dispensation, zvinhu zvati sandukei. Tingashata takadaro tinogona kugadzirisa guta redu rikanaka.
Muri kutora chigaro panguva zvinhu zvakati womei muguta reHarare, zvii zvamungataura pane mutoro wamakatarisana nawo?
Chekutanga, Mwari vachatibatsira kubuda mudambudziko ratiri. Guta riri kubvira zveshuwa, guta rakaipa zvakanyanyisisa. Asi itarisiro yangu yekuti chekutanga toda kubatanidza vashandi, toda kubatanidza makanzeras, tive chinhu chimwe chete, tibatire guta iri kuenda mberi. Tisatarise zvepolitics, tisatarise zvekumba kwamaingana, asi titarise kuti service delivery ndo yakatiunza patown house. Tikagona izvozvo guta redu chere pariri iye zvino rinogona kusumuka kunaka. Ineni tarisiro yacho yekuti guta rinogona kumuka ndinayo.
Ndeapi mabasa makuru amungati amunotanga kuita muchipinda muhofisi?
Mabasa makuru atoda kutanga kuita ndeyekugadzirisa nyaya dzemugwagwa yedu isisafambike, nyaya dzemvura yevanhu kuti vanwe. Zvirwere zviri kungonyuka izvi zviri kunyuka nekuti vanhu havana mvura yakakwana yekuti vanwe. Chechitatu, togadzirisawo nyaya yemarara. Vanhu vaakugara mumarara iye zvino, saka tinofanira kugadzirisa nyaya yemarara tikwanise kuatakura aende kwaanokodzera.
Tiri kuonawo dambudziko redenda recovid-19. Imi wose vakafanobata chigaro chameya, zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko irori?
Chinhu chandingataure ndechekuti vanhu ngatichengetedzei mitemo yakatarwa neveutano yekuchengetedza social distancing, yekupfeka mamaski, yekugarawo tichigeza maoko kana nemasanitizer kana tiinawo. Zvese zviri kukurudzirwa kuti tiite.